Chipidza akapedza makwikwi aya ari pachidano chechipiri kana kuti first run-up ndokupiwa mubairo wemadhora mazana mashanu ekuAmerica. Ainge asarudzwa pavatambi zviuru zviviri muAfrica asati apindawo muchikwata chevatambi gumi vakasara vachikwikwidzana. Vanhu munyika nekunze ndivo vaivhota. Anoti rangirisiri dambe kupinda mumakwikwi aya.
Kubvira gore rakapera taitumira mavhidhiyo emamonologue vanhu vayaibva Africa yese. Takatanga tiri 2000 vanhu vakatumira maapplication, but taiswa mushortlist yevanhu 50. Pavanhu 50 ava takasara tiri 10.
Chipidza anotiwo ari kufara zvikuru nemubayiro waakapiwa uye anoda kutenda vose vaimuvhotera. Mumwe womutambi wechidzimai Ratidzo Unistava anoti zvinofadza zvikuru kuona madzimai echidiki achishura mari mumakwikwi epamusoro akadai.
Ukanyanya kuempower madzimai unenge watoempower naraunda yese. Saka kubudirira kwachimwemwe nekuva first runner-up kwatiisa pamepo zvakanyanya.
Mutambi ane mukurumbira anosetsa veruzhinji achishanda nesangano rePO Box Reloaded, Admaya Kuzhangaira anozikanwa nerekuti Butisi, audza Studio 7 kuti zvaitwa naChipidza munongedzo wekuti madzimai haafanirwi kutarisirwa pasi.
Tine mikana yakawanda yebudiriro uye chinonyanyofadza ndechekuti vanhukadzi naivo vari kubudirirawo uye kusimukira.
Vanongora nezvemitambo vachishanda nesangano reComplete Arts Project vaPeter Churu vanotiwo madzimai anofanirwa kutungamidza zvivindi neshungu mumabasa avo sezvakaitwa naChipidza.
Ndinoyeuka chimwemwe achitanga kuzvisimudzira mubasa rake remaarts. Munhu ane zvivindi, munhu anoti chandafunga kuti ndinoda kuita, chandazvipira kuti ndinoda kuita, anochiita. Honaika kwasvika iko zvinezvi.
Mushandi mukuru muofisi inoona nezvemitambo, tsika nemagariro mubazi rezvemitambo, Dr. Bigisa Mwanda, vanoti hurumende yakazvipira kutsigira vanoita zvemitambo.
Kunyanya-nyanya Second Republic inodokwaira kuti vanoita zvemitambo tsika nemagariro zviende kumberi.
Chipidza akatanga kuita zvemitambo mugore ra2009 aine makore 13 ekuberekwa. Akatanga kuonekwa pamutambo wefirimu rinonzi Cook Off, iro rakaitawo firimu rekutanga muZimbabwe kuratidzwawo padande mutande reNetflix. Akashanda une zvikwata zvinosanganisira Bus Stop TV, Magamba Network pamwe neAlmas Collaborative Arts. Akaitawo zvidzidzo zvemitambo neNew York Film Academy achidzidzira zvekugadzirwa kwemadocumentaries. Chipidza munyori uye akanyora mitambo yepaterevhizheni nemafirimu. Chirongwa chemakwikwi eAfrica Monologue Challenge chinokokerwa nesangano reMK Casting rekuGhana richitsigirwa neAfrican Chamber of Content Producers. Akatora chinzvimbo chekutanga mumakwikwi aya ndiMaud Gerard wekuIvory Coast, akapiwa churu chimwe chete chemadhora ekuAmerica. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.